utano rakangira kumirirwa munozviziva kuti komisheni iyi yakabvira kunge yainge iripo kubva kudhara tiri kuna 2021 vazhinji vaiti inge iripo ine zvinyunyuto zvainofanira kunge ichigamuchira asi kupepuka kwaita paramende chimirirwa nemutauriri wayo vamubhenda kunoratidza kuti vanhu vanonge vakagarira basa vasinganzwisisi kukosha kwakaita makomishoni akaita seZimbabwe Independent Commission mukurarama kwedu.
Tiri kuona kuti imi manga mamboenda kumatare nenyaya iyoyi muchida kuti komishoni iyoyi igadzwe pachimboita sekuti pane matambudziko kuti izvi zvinge zvichiitwa. Mungati kuenda kumatare kwamangaita kwabatsira here?
Hongu, kuenda kumatare kwatakaita ndo kwatoita kuti paramende inge ichibudisa yatinoti iyo notice. Iyi notice ndo inoita kuti constitution yedu tichinge takatarisa section 237 inge iripo inoratidza kuti chero munhu anonominita munhu wacho anozonge ari part of commission iyo inozovapendwa nemutungamiriri wenyika. Saka zvatakaita ndo zvatisika patiri pano. Ingadai tisina kunge taita zvekuenda constitutional court, dai tisina kunge takaisa mapepa iwayo, dai pasina kunenge chaitwa. Asi hatisi kuitira inini chete, munozviziva nyaya dzakawanda dzakange dzichiitika pakati pevanhu veruzhinji nevanomirira mapurisa nevanomirira masocha. Zviri izvo zvinofanira kunge zvichitariswa ne Independent Commission, Complaints Commission.
Ko iyo nyaya yenyu yamira pati pari zvino vanga dzori?
Nyaya yangu pari zvino ndo kutotanga kufamba kwataiisa. Unozviziva mapurisa akafona achikumbira kuti ange ane password neemail yekuti vange vachipinda muakaunti yangu yepafacebook. Ndikaramba nekuti ndinotenda kuti ivo vanenge vane maakaunti avo avanoshandisawo. Asi kubva ipapo, kubva musi woyo, hapana chatichafamba mainvestigation, hapana achaitwa, hapana achasungwa. Vakaita bhashimu ndochava chiri panze. Saka kutouya kweindependent commission uku ndokutanga kufamba kwaita nyaya. Asi isusu tikada tisi kumira mumazuva anopera tichange tichibatanawo nemamwe mapoka ari kunze kwenyika, nemamwe maparamende ari kunze kwenyika tichimataurira mamiriro akaita zvinhu nekubatwa kunoita vamiriri vevanhu munyika ino yeZimbabwe. Kana zvichiitika kwandiri, zvinhu zvinogona kuitika kune munhu umwe neumwe anenge achizvifambirawo.